unaweza kama ndiwaambie makuwa makuwa wana mtu wala makuwa zote unkondisha niko hali vitu wanawazi wakupi uisho
saka nini muna ya nyukubuda mbatore MDC
ndina kubuda mbatore MDC ee kudaka na wana kumiza nyuru wakumu yo kini mami na fora me social media la ngawa mtu sifika chunga binda nyura nishikaranga nai ee itu iti account yangu yoyo andidu kuti ndirambe zvokwadi nazvokwazvo ndinanyora
veruzhinji mubato renyu vanoti chinyi nenyaya yokuunza vanokukwidza vanobva kuna mamwe mapato ivo vavo vebato ravo vavanoda varipo
handikwanisi kuti ndikataura ndakamirira alliance nokuti handisiri mutauri wealliance
imi muri kuti muri kucontesta kuHarare East muno muchakontesta se MDCT here kana kuti se independent
isu ngatizive kuti nguva ichasvika vanomination amba taiswa here nai community wange
tanga tichikuda nguva yakugadzirira sarudzo ndiyo inokaya yakatotanga
ndizvozvo nguva yagadzirira ndiyo ino
tingida kunzwisisa kuti alliance zvinhu zvayakatenderana zvicha zvakasimba zvakadini
ndakakumbazakorora comrade wangu kuti handisati ndaziva final distribution yamasisi alliance
pande zvamanyora paindanet patwitter account yenyu mati hamwedi kuramba muri mubato rinoita zvokurwisana nokurova vamwe mukatiudzawo here kuti bato ramunoreva nderipi
handidi kupinda mukati zvakanyanyanya nenyaya iyoyo comrade wangu ndinangoti vanhu vetanoziva zvakaitika yasuro kuboera kuunamuka village nyonganyonga yakaitika kuda kupondoka akaitwa kuna vice president muzvare wetu kuvanikwise nafakazinyora vedu honorable Douglas tagavatei manzora zvokuti aini tandakazviona zviitika nokuzvinzwa anenge yakarova zvikuru politics dzomusinjo hapidzidi
ndopanoakatichinzi
democratic change hapinzi movement for violence change ka kana kuti violence change
ndopano mubvunzo wangu ipapo pavaguti kuti sokunzwa kwatinota vanhu vakaita mhirizhongaya ndive MDC saka nyini kana muchiti hamusi kugona kuita associate neboka reviolence netsagari handiri mukungoreva zvemdc yenyu
ndosaka ndiri kuti kumhanya handi kusvika comrade wande ngationei zvichange zviitika mazuva anotevera nokuti zviripo pari zvino ndezvekuti isu tiri kuti kana kuti ini tiri kuti dzinoti pari zvino ndiri kuzvitaura ndakazvimiririra kuti nditi inini tinoda kushanda nguva zhinji ndakangotarisa kumashure kuti ndiani ari kunditevera ndiani angaruda kundiponda pose pawasvika uchitukirirwa dzinguva nezvinonyadzisira nevana vadoko doko vamwe vanotova zera revana vangu vanotova vadoko kuvana vangu ndoona sekuti zvinhu zvisina nechiiro nokuti vamwe tiri vanhu vakuru tiri masaimba tetisingabika unozozvibvunza kuti zvinombodariveiko kuchandashayiwa chiiko kundofireiko